Ndakasvika paground ndikaunganirwa nevanhu vachichema chema. Zvichemo zvavakanga vachiita muna 2010 ndo zvavakandiunzira rwendo runo. Imwe ward iri mukati menyika mangu ina kansela weMDC, ende ndini ndakaenda kundoraisa ishu kuti kansela uyu waakutipa maproblems, because iye zvino izvi zvaakuita waakumuvha agenda yepati yake pane kuti ashandire musangano. Utungamiriri ndobva waona kuti hazvichaiti kuti tivape tipe uyu agove mbeu, because anotikanganisira constituency. Zvakanaka, zvakanaka. Mbeu yauya yapuwa munhu anonzi ndiye shadow kansela wedu, apuwa mbeu iyoyo kuti agogovera vanhu. Yakavharirwa muclassroom, yavharirwa mbeu mukati muyamuya nemafertilizer, zvavharirwa. Usiku mushandi wangu Chirema wakaenda ikoko, aripo ari kuona fertilizer iri kuburitswa nepamahwindo nembeu iri kuburitswa nepamahwindo, ende vanhu variko kunze uku vakamirira kuti mbeu ichagovewa mangwana, iri kuburitswa nepamahwindo. Ende uyu uripo, shadow kansela uripo, iye mutungamiriri wacho uripo, ari kuzviona. Vanhu vari kubvunza kuti ko izvi zvamuri kuburitsa izvi zvatogara zvapuwa vanhu, asi havana mbeu yambogovewa. Kana 2023 yazosvika vanhu vakavhota zvisizvo, you want to blame us kuti madzimambo vanhu venyu vakavhota zvina kunaka? Imi muri munomotanga kuhondonga nyaya. Please musada kutiita mapenzi, mazvinzwa ka.